Vakawanda munyika vakatambira mutongo weConcord nemaoko maviri vachiti uchachengetedza kodzero dzevanasikana vasati vabvazera sezvo vaimanikidzwa kuitwa madzimai vachiri vadiki. Asi vamwe vanoti mutemo uyu uchatadzisa vanasikana vari pasi pemakore gumi nemasere kuti vawane rubatsiro rwekuzvidzivirira kuti vasabate pamuviri. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu Muzvare Rumbidzai Venge vanoti kana mutemo uyu ukadzikwa, vana vanoita zvepabonde vasati vabvazera vanenge vasisakwanisi kuenda kumakiriniki kana kuzvipatara zvehurumende kunotsvaka rubatsiro.
Mwana ari pasi pemakore 18 haana mvumo pamutemo yekunge achienda achinowana maSRH services asina mubereki, kana kuti munhu anenge asvika pamakore 18 anenge achimuperekedza.
Muzvare Venge vanoti vezera riri pasi pemakore gumi nemasere vachatarisana nenguva yakaoma sezvo vabereki vazhinji vasingabvumirani nepfungwa dzekuti vana ava vaite zvepabonde nguva yavo isati yakwana.
Kana pane vabereki vanenge vabvumirana nazvo havo vachida kuti vavo vana vapiwe maSRH services, vanokwanisa kuenda nevana vavo ikoko. Asi vazhinji vacho tichitarisa magarisiro atakaita, inyaya inozvinetsei kutambira.
Mumwe mubereki anogara muHarare, amai Success Sampambi, vanoti chero akanongedzerwa pfuti havamboendi nevana vavo kunobatsirwa kuti vasabate pamuviri pavanenge vachiita zvepabonde sezvo vachiri vadiki.
Mutemo kana ukaiswa ini wangu hangu mwana haiti izvozvo. Ndiri munhu mutema weblack nemurererwo wangu angatoita ndisingazivi, kwete kuti inini ndinzi ndiende nemwana kukliniki kunoti hanzi tipei maprotector plus yekushandise. Ndiri kuedza kukurudzira kuti enda hako unovatana kunze uko uchidzoka hako kumba. Anonobhadhara vamwe mai vepanext door, kwete ini.
Asi mukuru wesangano rinoshanda nevana reZimbabwe National Council for the Welfare of Children, Mfundisi Taylor Nyanete, vanoti kana kuri kuti mutongo weConstitutional Court waitwa mutemo, hazvitadzi vana kuenda kunobatsirwa pamusoro penhau dzine chekuita nezvepabonde kumakiriniki kana zvipatara, asi kungoti mubereki anofanira kunge achitenderana nazvo.
Hakuna mwana anogona kuibvuma kuita bonde ari pasi pemakore gumi nemasere. Asi izvi hazvireve kuti vana havagoni kuwana maservices ane chekuita nebonde. Vanogona kumawana, asi zvirikungoreva kuti mubereki ndiye anofanira kunge aripo kana kuti anotendera.
Mukuru wesangano reFemale Students Network Trust Muzvare Evanice Munando vanoti mutemo uyu uchatadza kuzadzikisa donzo ravo nekuda kwekuti vabereki havasi kunzwisisa kuti mutemo wakanangana nekuchengetedza vana, kwete kuvakurudzira kuita zvepabonde.
Age of consent iri kunyanya kunangana nevana, asi tiri kuona sekuti vabereki havasati vanyanya kuva neruzivo rwekuti age of consent zvinorevei. Vachine mafungiro ekare aya ekuchengetedza vana, saka tiri kuona kuti mutemo chero ukauya, mutemo uchanga uripo asi hausi kuzonoshanda zvakanyanya zvavakasungirwa kuti uite, nekuti handioni vachibvuma kuti vanoende nevana vavo kuti vanowana zvikwanisiro izvozvo.
Mutauriri wesangano reStudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team vaCosta Nkomo vanoti pachadzikwa mutemo uyu panofanira kubva pajekeswa kuti vana vasina mubereki vanenge vachizokwanisawo here kubatsirwa muzvipatara sezvo vana ava vachiita zvepabonde pachavo.
Tiri kutarisira zvakanyanya kuti mutemo uyu uchajekesa uye nokubvumidza kuti vechidiki vange vachiwana kubatsirikana kana vachitsvaga zvekuti vazvibetsere panyaya dzeutano hwavo hwakanangana nepabonde vasingatambudziki. Vanoshanda muzvipatara tinovimba kuti vachapohwa simba rokugonawo kubatsira vana kunyange vaine makore ari pasi pe18.
Mutongo weConcord uyu wakakomekedza hurumende kuti inge yadzika mutemo uyu mukati memwedzi gumi nemiviri uye nguva iyi inopera muna kubvumbi gore rino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa pamire bazi rezvemitemo panyaya iyi panguva yataenda pamhepo. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti hapana kuwirirana muhurumende pamusoro pemutongo weConcord, vamwe vachiti zviri mubumbiro remutemo zvinobata chete makore akatarwa ekuti mwanasikana aroorwe, kwete kuti unobata nyaya dzemakore anobvumidzwa kuti munhu aite zvepabonde. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.